Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinotanga na zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 24, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tienda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakwidza nyaya kudare guru rekotisinopoti vagona tona kuti dambudziko guru rava muZimbabwe rava rekuti masimba mazvitwa mumaoko emukuru wenyika vamunangagwa rekuti vagone kudoma kana kukwidziridza kana kuita kuti vatongi vekuenda pamuzira ndigere varambe vari pabasa gore negore.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rotsigira urongwa hwekupikisa kupasiswa kwakaitwa mabhiri ekuvandudza bumbiro remitemo yenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rakwira kudare repamusoro-soro kana kuti Constitutional Court richipikisa mabatirwo akaitwa Constitutional Amendment Bill No. 1 iro rinopa hwaro hweConstitutional Amendment Bill No. 2 richiti bumbiro remitemo yenyika rakatyorwa pakatambirwa bhiri rekutanga nedare reSenate mukutanga kwemwedzi uno. Dare iri riri kutarisirwawo zvakare kupasisa bhiri reConstitutional Amendment Bill No. 2 chero nguva. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kuita vanxumanistole vakakwidza chikumbiro kudare reConstitutional Court kuti dare iri ritonge kuti paramende yenyika haina kubata zvakanaka nyaya yekuvandudzwa kwemutemo weConstitutional Amendment Bill No. 1 neConstitutional Amendment Bill No. 2 vachiti paramende haina kutevedzera zvinodiwa pamutemo. Magwaro avo ayo akatambirwa nedare nemusi wechina vasitole vakadoma vanhu vashanu kusanganisira paramende pachayo, mutauriri wedare reparamende, mutungamiri wedare reSenate, gurukota rezvemitemo uye mutungamiri wenyika sevanhu vane chekuita nenyaya iyi. Vasitole vanoti vakaona zvakakodzera kuti vatore danho iri senzira yekuchengetedza bumbiro remutemo wenyika vachiti paramende iripo pari zvino yakaunza bhiri reConstitutional Amendment Bill No. 1 iro rinopa hwaro hwebhiri reConstitutional Amendment No. 2 zvisiri pamutemo.
Ndaona kuti nyaya iyi haina kubata zvakanaka semugari weZimbabwe and segweta remuZimbabwe makaona zvakodzera kuti tiende kudare guru rinodhira nezvinhu zvemaconstitution kuti redeclare conduct yeParliament unconstitutional. Sevagari veZimbabwe isusu tine duty yekuti tiprotect our constitution. Ndo nhaka yatoda kusiyira vana vedu kuti constitution yetu.
Vasole vanoti bhiri reConstitutional Amendment Bill No. 1 rakaunzwa mudare reSenate rikatambirwa zvisiri pamutemo mwedzi uno uye dare iri rave kuda kuziva zvakare bhiri reConstitutional Amendment No. 2 iro rinopa hwaro hweConstitutional Amendment Bill No. 1 iro vanoti rinotyora Section 147 yebumbiro remitemo yenyika. Vasole vanoti bhiri rekutanga rakatadza kutambirwa mitemo yeparamende yapfuura iyo yakaguma muna 2018 izvo zviri kupa kuti vapikise maunzirwo arakaitwa mitemo yakatanga mushure mesarudzo dza2018. Bhiri reConstitutional Amendment No. 2 rinoda kuvandudza mitemo ine chitsama kusanganisira kuve nemutemo unopa mutungamiri wenyika masimba ekuti awedzere makore ekushanda kwevatongi vematare epamusoro. Pari zvino mutongi wedare anofanirwa kuenda pamudyandigere kana achinge asvitsa makore makumi manomwe. vastole vanoti vakaona zvakakodzera kukwira kudare reconstitutional court sezvo vachiti mitemo yenyika haina kutevedzerwa pakuzeva kwebhiri iri muparamende.
Bhiri iri rakatanga kuparamende yakafura kukaitwa maelections vakuritora vachienderera mberi naro rakadaro. Tikuti no, in terms of the constitution there are three reasons zvinofanira kuitiwa. Zviri pachena paconstitution yedu kuti zvese zvakatanga paparamende yakapfuura zvinofanira kuperera ipapo. Zvinotanga kuparamende iyi zvikaramba kupera hazviendi kune paramende iri kutevera. Ndozva tiri kupokana nazvo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri weparamende vajacob mudenda sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Mutungamiri wedare resenate amai mabel chinomona vange vavimbisa kupindura mibvunzo yedu asi vange vasati vaita izvi panguva yekuenda pamhepo. Munyori webazi rezvemitemo amai virginia mabhiza vati havana zvakawanda zvavange vachikwanisa kutaura sezvo vasati vaona chikumbiro chavastole ichi.
Hatina chatati taona in terms of service of papers for application yamuri kutaura nezvayo. Mitemo yedu inotisungira kuti tinopindura kana tichinge tabata mapepa uye zvenyaya kana yakukoti hatizokwanisi kutaura zvakawanda maererano nezvayo.
Gweta uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti vanoona danho ravastole rakanaka uye rakakosha.
Vakwidza nyaya yakuda reguru reconstitutional court vagona toona kuti dambudziko guru rava muZimbabwe rava rekuti masimba mazhinji atsvetwa mumaoko emukuru wenyika vamunangagwa ekuti vagone kudoma kana kukwidziridza kana kuita kuti vatongi vematare vanenge vachifanira kuenda pamunzira ndigere varambe vari pabasa gore negore maringe nekuti mukuru wenyika ari kuda here kureva kuti vana vamalava nevamwe vanenge vava kutoshanda vakateya kuti mabasa avo matongero avo ari kufadza mukuru here kana kuti kwete.
Pari zvino Bill Reconstitutional Amendment Bill number 2 rakatopasiswa mudare reparamende uye rakamirirwa kunzwika mudare resenate. Asi nyaya hombe iri kusimbiswa navastole ndeyekuda kuti dare ritare kuti kutambirwa kweconstitutional amendment bill number 1 hakuzi pamutemo sezvo bhiri iri rakanga raumbwa neparamende yakapedza temu yayo muna chikunguru 2018. Izvi zvikatambirwa nedare zvinoreva kuti constitutional amendment number 2 inobvawo yaraswa iyo iri kuda kushandiswa mukupa mutungamiri wenyika masimba akawandisa uye kuwedzera makore evatongi vematare edzimhosva. Nyanzvi minyaya dzekodzero dzinoti mukuru wevatongi vematare edzimhosva valuke malava vari kufanirwa kuenda pamudya ndigere mwedzi unouya. Asi bhiri iri rikatambirwa mwedzi unouya usati wasvika zvinogona kupa mukana wekuti vamalava varambe vari pabasa ravo sezvo pachinge pave nemutemo unobvumidza kuita izvi. Kana bhiri iri rikapasiswa mudare resenate rinobva rave mutemo mushure mekunge mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa varisaina sezvinodiwa. Ndakamirira studio 7 Mubulawayo ndini kudzanai Msengi.
Vanhu zviuru gumi nechimwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nemumwe chete 11,661 vakabayiwa nezuro nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matatu negumi nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri 319,732. Nezuro wakare vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu nemakumi maviri nevashanu 2,525 vakabayiwa nhomba yepiri. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana maviri nemakumi mashanu nevatatu 46,253. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvisere nemakumi mana nevashanu 38,045 uye vanhu vapora vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemakumi mapfumbamwe nevana 35,094. Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu 1,556. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi senzira yekurwisa chirwere checovid-19. Mutemu Hoteli pamuzinda weJupi Refugee Camp kuBotswana. Avo vakadzoserwa kumusha mwedzi wapera vanoti vari kudzokera zvakare kuBotswana sezvo upenyu huri kuvaomera kana vari muZimbabwe. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vaimbove muupoteri ava vaudza Studio 7 kuti vakasundwa kudzokera kuBotswana nemamiriro eupfumi aya akaita manyamamire nerongo muZimbabwe uye kuchakaberekera ingwe. Vakadzokera muBotswana ava vakadzoswa munyika mimwedzi yakukadzi nakurume gore rino mushure mekunge sangano rinorira kodzero dzevapoteri reUnited Nations High Commissioner for Refugees raramba chikumbiro chavo chekuti vatsadzoserwa kumusha. Vachons Nyati avanoita basa rekuvaka vanoti vakadzokera kuBotswana mukutanga kwesvondo rino nemhaka yekuti vakazvionera pamunosefu wadya kuti munyika muri kudywa nokodze zvironda nekuda kwekusabatika kwemari sezvo vanhu vazhinji vasina mabasa. Vanyati avo vanoti vari kugara mudhorobha remauiro riri kumaudza nyemba kwakadziwa kumadokero enyika iyi vanoti havana kugamuchirwa nemaoko maviri kumusha sezvavakanga vavimbiswa nevakuru vemuzinda weZimbabwe muBotswana.
As I have seen something from my fellow brothers back up previous in Namibia, their government yakavapa marara, yakavapa masamende takamaona kuma TV, yakavapa mafuranga to do their shelters. But uko kuZimbabwe haingoti haingopuwa zvimatende zveblue zvima 4x6 meters zviri 4 zviri place zvokuita munhu arude kunge munhu arude akavhatirera remota.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri muupoteri vaBrighton Ncube avo vakadzoka muBotswana mukupera kwakurume vanoti kunze kwekutiza mamiriro eupfuma yakaminama ruzhinji rwevaimbove vapoteri ruri kugara rwakabatira hura mumaoko sezvo hurumende yeZANUPF isati yarasa tsika yekushungurudza vanopikisana nayo. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kumashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vanoti kune zvimwe zvezvarwa zveZimbabwe zvakutsvaga kugari wedzimwe nyika nemanyepo vachitaura mashoko ekwavasina kuswera.
Mashoko aya akamboita nguva yaakasevenza kuma2000 vanhu vachinyepa havo dzimwe nyika dzichitambira izvi, asi nyika idzodzo dzakatozoneta nekuona kuti mashoko aya ndeekunyepa. Saka dei vabvira zvavo vapira pasi imbwa yanonga kuti kana umwe noumwe angoda kuti apiwe asylum kwaari kugara angona kuti angoda kuti apiwe pokugara kana kuti asina mapepa paakakwana ototi ndiri kutiza hurumende yeZimbabwe, ndiri kutiza hurumende yeZANUPF. Hurumende yeZANUPF inodii, ine hanya nei nomunhu uri kuenda kunofudza mombe kuBotswana kana kunotsvaka mapoto ake achidzoka? Zvine basa reini isi izvozvo? Saka hatidi kuti vanhu vashore senyika ndekungotaura mashoko ekwavasina kuswera.
VanNcube vanoti mushure mekugara muBotswana kwamakore 13 vaimbove vapoteri ava vave nemhuri nezvizvarwa zveBotswana izvo zviri kuita kuti ruzhinji rudzokere kunyika iyi. Studio 7 anokwanisa kuwana uwandu hwevanhu vari kudzokera muBotswana mushure mekunge vabviswa paDukwi Refugee Camp. Asi gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kweBotswana vakakiso musi vaudza Studio 7 kuti bazi ravo riri kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe 20 mukusvaka kwanzo kupiwa mvumo yekugara munyika iyi.
Ruzhinji rwavo ndakataura navo kuti kana vasingadi kunogara kumusha kwavo vangatora mapasipot vobva vadzoka kuitira kuti vakwanise kukumbira magwaro anovabvumidza kugara muno. Kune chikwata chevanhu 20 vari kubatsirwa nebazi rangu kuti vapiwe mvumo yekugara muno nevebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana.
Mukutanga kwesvondo rino mukuru wesangano reInternational Organization of Migration muZimbabwe vaMario Malanza vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvaishanda kune dzimwe nyika dzakatenderedza zviri kushape kutangira muZimbabwe izvo zviri kuita kuti vanhu ava vaomerwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tibotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuFrance asunga vanhu vatatu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekubayiwa nebanga kumumwe mupurisa nezuro uyo akafa nezuro wakare kunze kweguta reParis. Mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi kuti aone kana iine chekuita nevanhu vanoita zvakapfurikidza mwoyo. Zvizvarwa zvemuPalestine zviri muGaza Strip zvakanja zvombo zvemarockets kuIsrael nhasi izvo zvapa kuti Israel irwisewo Palestine ichishandisa mauto emuchadenga. Muzinda wemauto emuIsrael unoti kurwisana uku kunotevera mhirizhonga yakaitika madeko pakati pezvizvarwa zvemuPalestine nemapurisa emuIsrael munguva yeRamadan. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndamiza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anogara iye muchitungwiza uyezve achange achitaura nesu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muguta rechitungwiza panyaya yeCOVID-19 uye nezvimwewo. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvinhu zvakamira sei muguta iri.
Ini ndinoitwa Muzare Alisana kuvheya. Ndakamirirawo boka rinonzi Chitungwiza Residence Trust kana kuti Citrus. Tine matambudziko akasiyana siyana muguta redu reChitungwiza anosanganisira nyaya yemasuweji. Kune masuweji akawandisa kudzimwe nzvimbo akutovhurwa mahwindo. Ndofunga kana makanzwa tine murume akawanikwa akafa adonhera mumasuweji kuChitungwiza kunonzi kuUnit M. Saka ndiwo matambudziko mamwe atinayo kuti masuweji vanhu havasi kukwanisa kurarama kurarama nemasuweji mudzimba chaidzo zvinova zvinhu zvine njodzi pautano hwavo nemukurarama. Vana chaivo kuUnit M ikoko havatokwanisa kubvumirwa kutamba panze nekuti vakatamba panze unoona vaakutamba musuweji nekuti isuweji yega yega. Nedambudziko resuweji takambonyorera kukanzuri yedu yeChitungwiza tikanzi zvichagadziriswa twasakuona ritoro dambudziko ratoo nemakore chaiwo nemakore riripo pasina kugadziri. Saka ipo zvino seboka reChitungwiza Residence pamwe chete nevamiririri vedu malawyers vedu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights takuisa danho rekuti tikwanise kuendesa kanzuri yeChitungwiza kumatare edzimhosva kuti tione kuti dambudziko iri rinogadziriswa sei. Nekuti ipo zvino nyange imwe dambudziko rinanje kusisikungisa municipality mukataura matambudziko amuinawo kunza kungadai kuri kunyora muchibvunza kana request chee kubvunza kuti naitwazoti chii chiri kumboitika zviri kufamba sei panyaya yemasuweji kana parimwe dambudziko havapindure. Saka chinhu chaunotozokwanisa kupindura ndewo kuti vachasvika kumatare edzimhosva asi resi tinei tisina kugara navo pasinei tagara navo pasasi tichingonyeperwa tichingonyepe saka sivagari taneta neizvozvo.
Takatarisa dambudziko reCOVID-19 mungati riri kubatwa sei muguta iro riri reChitungwiza takanyanyonangana nemadzimai.
Madzimai tiri padambudziko risingabvire sezvandamboreva kuti nyaya yemvura isusu tisiri kupedza nguva yakareba tiri pamabhoho. Zvandareva kuti mabhoho hakuna social distance kumabhoho hakusi kupfekwa mamaski ende nguvekare isusu kuChitungwiza hatina indastri tinorarama nekutengesa mukaenda kunzvimbo dzinotengeserwa dzinosudzi kuna najambanja kwasekoko kwachigwanyika kwahuriyacho kupi munhu kwachikwana unoona vanhu vakatsvinyirirana. Hapana social distance, hapana mamaski, hapana mvura, hapana sanitizer, hapana toilet chaiyo, hatina mapublic toilet. Ndoda kudziko ratina saka utano hwedu huri parumana nzombe chaipo nekuti nechirwere cheCOVID ichi hatina kana ruchengetedzo. Hatina kana ruchengetedzo. Ndaikumbirisa kuti kana zvichibvira dai maawareness aramba achingoitwa 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 ende vanhu vachidzidziswawo masanitizer aiswa mumapublic places.
Ko panyaya yenhomba yeCOVID-19 muri kuziva here kuti nhomba idzi dziri kubayiwa kupi munzvimbo yeChitungwiza uyezve madzimai ari kupiwa here dzidziso yekuti nhomba idzi dziri kubayiwa kupi uyezve kuti zvakamira sei?
Chitungwiza municipality yari kuita inoisa manotice avanotoisa ekutotaura kuti dziri kubayiwa pakati asi dambudziko ratinaro nderekuti isusu semadzimai hatina kudzidziswa zvikuru nezvenhomba iyi nekuti nhomba iyi chokwadi vamwe vari kutaura kuti hanzi kukaibayiwa zvizhinji zviri kunzi zvinoiti hatina dzidziso yakakwana semadzimai panyaya yenhomba iyi zviri kuita kuti izvini vazhinji vakawandisa vatye kunobayiwa nekuti unenge pamwe uchada uri mumba uchada kuzowedzera vana uchada kuzoita zvakasiyana siyana hatina dzidziso yakakwana panyaya yenhomba iyi takatombokumbira kunyangwe kuna vezveutano kuhurumende kuti vatibatsirewo. Hatina chatakaona kunyangwe department rezveutano mufunzo tichakambofamba tichidzidzisa kuti maadvantage ekubaiwa nhomba yechio zvati ngebvira chirwere checovid. Asi kuti zvinozoitika pauri zvekuti munhu unokwanisa kumeka decision uchinyatoziva kuti ndikabaiwa nhomba iyi ndikubaiwa nyangwe ndikasazodai zvikadai zvikazoitika ndinenge ndichiziva. Asi iko zvina hapana, zvinova ndozvinhu zvatidzora kumashure vanhu vazhinji. Madzimai tiri kutotya izvozvi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata mutauriri wesangano rinoona nezvekufamba kwevanhu reInternational Organization for Migration, IOM, amai Fadzai Nyamande Pangeti, kuti tinzwe nezvekudzoka kubva kunyika dzavanga vari kwevanhu vanodarika mazana maviri ezviuru kubva muna kurume wegore rakapera kusvika iro svondo rino, zvichikonzerwa nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika nekuda kwedenda recovid-19.
Zvinhu zvekusunda vanhu kuti vadzoke kumusha, matanho akataurwa nehurumende dzemunharaunda kuti vadzivirire kupararira kwecovid-19. Mamwe matanho akatorwa kuvhara mabhizimusi nezvikoro nekumisa vanhu kuti vaungane kuti COVID-19 isapararire. Izvi zvakareva kuti vanhu vakarasikirwa nemabasa avo, vachinge varasikirwa nemabasa avo vobva vanetsekana kuti vobhadharira vana vavo chikoro sei uye vanobhadhara sei kwavanogara. Vaomerwa kudai neupenyu, zvokwadi hurumende idzi kune nyika dzavaigara vaipa rubatsiro, asi rubatsiro urwu rwainyanya upiwa kuzvizvarwa zvavo, zvichireva kuti vana veZimbabwe vanga vasangana nematambudziko. Izvi ndo zvavanotitaurira kuti zvakavasunda kuti vadzoke kumusha nekuti vanga vasisina chokubata.
Imi sesangano munozobatsira sei vanhu ivava vanenge vadzoka kumushava? Munovabatsira nenzira dzipi?
Sangano reIOM rinopa rubatsiro rwakasiyana-siyana kune avo vanenge vadzoka kuZimbabwe. Tine chirongwa chatinoti Assisted Voluntary Return. Ichi chirongwa chakanangana neavo vanenge vari kune dzimwe nyika vane chishuo chekuti vadzoke kuZimbabwe asi vanenge vasingakwanisi kuzvibhadharira. SeIOM tinovabhadharira kuti vadzoke kuZimbabwe, uye kana vasvika kuno kuZimbabwe tinovapa mari inokwanisa kuvabatsira kuti vatange kuitawo mamwe mabasa emaoko. Kunoitawo vamwe zvakare vanokwanisa kusvika kumiganhu yedu yenyika zvakafanana nekunana Bite Bridge Chirundu, Plumtree, Nyamapanda nekumwe kwakadaro. Ivavo zvichienderana nematambudziko avanosangana navo tinovapa yatinoti reintegration support. Pavanotangisisa kusvika muno muZimbabwe tinovapa zvinhu zvavanokwanisa kushandisa kurima vachinge vasvika kumhuri dzavo. Tovapawo zvakare zvimwe zvinhu zvinogona kushandiswa mumba zvakafanana nemapoto zvavanokwanisa kuzoshandisa kana vasvika kumba. Tavapa zvinhu izvi tinobva tavabatsirawo kuti vasvike kumba. Tine mabhazi atinoshandisa. Pamwe pavanosvikawo muno muZimbabwe vanenge vachiri vakashungurudzika zvakanyanya nezvinenge zvaitika kwavari, kurasikirwa mabasa nezvimwe zvakadaro. Ivava tinovapa mukana kuti vataure nenyanzvi dzinogona kuvabatsira kuti vanzwisise zvinhu izvi zvaitika kwavari uye kuti vazvigamuchire. Kunavo vanenge vasinganzwiwo zvakanaka tinokwanisa kuvapo rubatsiro.
Tichiona kuti zvinhu zvakangoomawo zvakare muno muZimbabwe munyaya dzeupfumi nenyaya yedenda recovid-19 irori, munotarisira here kuti vanhu ivo vangadai vachiri munyika?
Icho kwade hatingarambi kuti muno muZimbabwe zvinhu zvakaoma uye kuti vanhu vangade kudzokera kune nyika dzavaigara kuti vawane mafuro manyoro. Zvatinoita isu seIOM tine mabasa atinoita kumigano yenyika yedu tichiona kuti vanhu vari kufamba mafambiro akaita sei. Sezvamunoziva mamwe matanho akatorwa nehurumende panguva COVID-19 yange iri yekuvhara miganho iyoyi kuti vanhu vasafambe kuitira kuti chirwere chisapararire. Saka takaramba tichitarisa tichiona mafambiro evanhu ende hongu vamwe vari kudzokera. Asi pari zvino vakanyanya vachiri muno nekuti mafambiro acho anga asiri nyore.
Munoshandawo here nemapazi ehurumende mumabasa amuri kuita?
Mabasa ese atinoita seIOM tingati ndeyekuvandudza basa rehurumende tichibatsirana nehurumende kuti ichengetedze vanhu vayo. Takatarisana nechirwere cheCOVID-19 ndingati mapazi ePublic Service Labour and Social Welfare uye Minister of Health and Child Care ndo vatinonyanyoshanda navo takatarisana neCOVID-19.
Manga makateerera kuna amai Fadzai Nyamande Pangeti vanove mutauriri wesangano International Organization for Migration IOM muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chiku kwa chandala machave, ziwani chikwa tichotele, pamangala mabuto pasogoro. Kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifukwa chandala machabe, ziwani chikwa tichotele, pamakala mabuto pasogoro. Kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifu kwa chandala machave, ziwani chikwa tichotele, pamakala mabuto pasogoro.
Makateerera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Reichoto, ndichitepfenyura chirongwa chenyu, imi vateereri, ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rotsigira urongwa hwekupikisa kupasiswa kwakaitwa mabhiri ekuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Vaimbuwe muhupoteri kuBotswana avo vakanga vadzoserwa kumusha mwedzi wapera vodzokera zvakare kuBotswana vachiti upenyu huri kuvaomera vari muZimbabwe. Vatambi vetsiva vane mukurumbira pasi rose votarisirwa kunge vari muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Reichoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.